Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu nyamafufu 31 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotendwa tumakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wavari ndekuti mai but hazvinei nezveutano, asi vanofanira kuti vazise vanhu kuti health yavo yamira sei.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi varwara, izvo zvakapa kuti vabve kumusangano weSADC kuSwaziland nechimbi chimbi vachienda kunorapwa kuDubai. Mapurisa ozara mumigwagwa yemaguta makuru ose kuedza kudzivisa vanhu vari kuda kuratidzira. European Union inoti Zimbabwe inofanira kuremekedza bumbiro remitemo nekumira kushandisa mhirizhonga kune vanenge vachiratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi nezuro vakabva kumusangano weSADC Summit kuSwaziland vachienda kuDubai. Munyika mabva matanga kuita mutauro vamwe vachiti vaMugabe vari kurwara, asi vamwe muhurumende vachiti vane musangano wavanga vachida kuenda kunoita. Mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi vachiti havana kusununguka kutaura nenhepfenyuro ino. Asi nyaya yehutano hwavaMugabe ava nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa iri kuramba ichitaurwa nevakawanda munyika. Masvondo maviri apfuura, bepanhau reZimbabwe Independent rakati vana chiremba vaMugabe vainge vauya muZimbabwe kubva kuSingapore sezvo vaMugabe vosimbirwa nechirwere chegomarara. Asi kunyange paine mutauro nezvehutano hwavo, vaMugabe vari kutarisirwa kuuya kuNew York musi wa21 Gunyana kumusangano weUnited Nations General Assembly. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya avati semaziviro avo vaMugabe havana kuenda kuDubai nekuti utano hwavo hauna kumira zvakanaka.
Zvatingatarira zvandinoziva ndezvekuti ndanzwa kuti vakabva ku Swaziland kuSADC meeting vakaenda kuDubai, ndiwo kwavari manje manje. But zvatinoziva isusu ndikutaura seeditor yeZimbabwe Independent kuti kwavari ndekuDubai but hazvinei nezveutano, asi vanofanira kuti vazivise vanhu kuti health yavo yamira sei, because vanhu vanogara vachichira kuti vamwe zvingafamba neimwe nzira isiri right. So vanofanira kuti semutungamiri wenyika vataure nevanhu vanoshanda navo, vataure nevanhu veruzhinji, vavazivise kuti zvamira sei. Zvokuti vanhu varegedze vachingofungidzira zvespeculation hazvibatsire. But zvaiko zvino ndiri kunzwa kuti vanga vagara vane meeting ikoko kuDubai, so zvavafambira hazvinei nezvemahospital nechichi, asi vanofanira kuzivisa vanhu kuitira kuti izvozvo zvokugara vanhu vachifungidzira vachispeculate zvesaitika.
Asika vamwe vari kuti pakanyanya kutaurwa nezveutano hwavo zvakanyanyisa zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana mubato rao reZANUPF, nekudaro zviri nani kuti vangorambe vakanyararawo?
Hakunyarara hakubatsire, because vanhu vanodzwa mazuva ano hapana zvinhu zvinohanzwa pamapresident level. Haungakwanisi kuita kuti hide zvinhu zvakadaro, because vanhu mazuva ano vaakutaura, vanhu vanoshanda navo vaMugabe, vanhu vanoshanda navo mukabineti, mupolitbureau, kwese kwese vanotaura. So zviri nani kuti ivo vanogara vazotaurira, because kuita kuwandisa information iyoyo zvinoitira kuti vanhu vafungidzire speculation inokonzeresa more chaos disorder than the truth.
Mpepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kunyange hazvo zvitoro nemisika yakawanda zvanga zvakavhurwa muHarare nhasi, vanga vakaronga kuramwa mabasa vechikwata chetajamuka sesijikile vanoti kuramwa mabasa uku kwabudirira sezvo vanhu vakavhundutsirwa nemapurisa nezuro manheru, uye hurumende yakatyisidzira vemabhizimusi ichiti yaizovatorera marezinesi kana vasina kuvhura mabhizimisi avo nhasi. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mapurisa ange aine zvombo zvehondo ange akawanda mukati meguta pamwe nemimisha inogara vazhinji nhasi zvichitevera kurudziro yekuramwa mabasa yakaitwa nevetajamuka senzira yekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vagadzirise upfumi pamwe nekupa vanhu mabasa. Mumisha yakaita semufakose, dziva resekwa, Heathcliff neGlenora, vanhu vambopisa matai emotikari mumigwagwa pamwe nekutema makombi ange achitakura vanhu, asi mapurisa apindira nekukasika. Imwe nenge inoona nezvekufambiswa kwemashoko muchikwata chetajamuka sesijikile, vaSilvanus Mudzova vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzavo nhatu dzasungwa nemapurisa.
Mayouths ekuGlenora vaona ivo zvakakodzera kuti ikodzere yavo kuti vange vachiratidzira zviri pachena. Kuma 9 kuseni vabva vatanga kupisa matai murod, vatanga kudzingirirana nemapurisa. Wano wavo akwara, iko zvine zvari kuchipatara. 3 vavo ndo vati kuziva vari confirmed kuti vari mumaoko emapurisa izvozvi paGlenora Police Station.
Vamudzova vanoti semaonera avo kuratidzira kwabudirira chose, uye mapurisa akarwa vanhu mumisha yakaita sedziva resikwa nekuwadzana nezuro manheru. Vamudzova vanamba mashoko ekuti nhengo dzavo dzapisa bhazi mumusha weWarren Park vachiti ivo havaite zvemirijonga. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa amaicheri ticharamba sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo, asi ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti zvitoro zvizhinji muguta zvange zvakavhurwa. Mapurisa esupport unit pamwe nemamwewo ange akamira munzvimbo dzakawanda, uye mamwe ange achitenderera muguta pamwe nemimisha inogara vazhinji. Mutevedzero wasachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti mawandiro anga akaita mapurisa mumigwagwa muHarare nhasi aita sekuti ndiwo ange achiratidzira.
Zuva restay away nhasi ndaona wanga uri mukana wamapurisa. Mapurisa ndiwo anga angoripo, anga akazara.
Vatiwo muguta mange muine runyararo nhasi, asi vati zviri pachena kuti vanhu vari kuteerera kurudziro yekuramwa mabasa kudzamara zvinhu zvanaka munyika. Veruzhinji vange vaine maonero akasiyana-siyana panyaya yekuratidzira, uye vamwe vange vachitsigira asi vamwe vachipikisa. VeTajamuka avo vakatsidza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusiya basa musi wa31 Nyamavhuvhu. Kana vasina kugadzirisa nyaya dzeupfumi vacharamba vachiratidzira kusvika izvi zvaitika, uye vari kutsigira urongwa hwekuratidzira uhwo huri kurongwa nemapato anopikisa pasi pechirongwa cheNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. VaHardlife Mudzingwa vanoti zvaitika nhasi igadziriro yekuratidzira kwenera kwemusi wechishanu.
Maonero ataita ndeyekuti tatsika pakanaka mukufamba kwatiri kuita kuenda pakuratidzira kwemusi weFriday.
Hurumende yakavhunduka kuratidzira kwakaitwa nenera nechishanu chapfuura, uye iri kuti icharanga zvakaomarara vose vari kuronga kuratidzira uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya iyi, kunyange hazvo kwanga kuine runyararo vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose muguta reUlawayo, mapurisa anonzi asunga vamwe vanhu muguta iri mushure mekunge vamwe vechidiki vari pasi pesangano rinonzi Bulawayo Youth Arise kana kuti Buya vada kuratidzira. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vanomwe vasungwa nhasi nemapurisa mukuratidzira kwaitika muguta iri. Mutori wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kugadzikana kwange kurimo muBulawayo uku kwambovhiringika nguva dzave kuenda kuma 12 masikati, apo mapurisa azvindikita vamwe vechidiki vaviri vanoti Alfred Dzirutwe naMtokozi Sincube veboka reBulawayo Youth Arise, ava vange vakatungamira chitsama chevechidiki vange vachida kuratidzira panze peCity Hall. vaviri ava vana kumbowana mukana wekutanga kuratidzira uku sezvo mamwe emapurisa ange akakomberedza pa City Hall akurumidza kuvabata pavange vachedza kuburitsa zvinyorwa zvavange vachida kuratidzira vakabata. Vatine mkwewa, vanove murongi wemabasa msangano reava meli Human Rights Lawyers, waudza Studio 7 kuti, vadzirutwe na vamwe, vasungwa pamwe na vamwe vanhu vatatu, kusanganisira Crispin Ndlovu, uyanove mtapiwe na wanotora mifananidzo, achishanda akazvimirira ega. Vatiwo sangano ravo, pamwe nere Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vange vari kushanda pamwe chete kuedza kuburitsa vasungwa ava, uye kuti vadzirutwe na vamwe vanoongororwa nana chiremba, sezvo vange varohwa zvikuru pakusungwa kwavaitwa.
Pane vasungwa vanokwana 5. Pa 5 ipapo pane mumwe wechidzimai mumwe chete anenge ane stroke on the left side. Asaro haikoko ku the left side. Then two other activists varo wamusoro.
Vasati vasungwa vadzirutwe avo vanove mutauriri webuya vange vataurira Studio 7 kuti ivo nevamwe vavo vange vasingatevedzeri kurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba nhasi yange yaitwa nevesangano retajamuka sesijikile. Vadzirutwe avo vati vange vakazivisa mapurisa nezvekuda kuratidzira uku vati vechidiki vemubulawayo vari kushushikana nenyaya yekuvharwa kwemakambani muguta iri pamwe nekutambura kweveruzhinji munyika.
Isusu tine dambudziko rekuti moziva from the 90s vakaita zvekuvhara mafactory vakaita inonzi marginalization by the SANU-PF government led by Robert Mugabe. So isusu tasangana tikaona kuti sevadiki singashandi ne corruption iri kuitika ne central government nokurohwa kunoita vanhu nemapurisa atinogarisana nawo vamwe vacho vanotorozha kudzimba dzedu. So tofanira kubuda tovaudza kuti zviri kuitika hatisi kufara nazvo.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhizimisi akasiyana siyana kusanganisira mabhangi pamwe nezvitoro zvange zvakavhurwa munzvimbo dzakasiyana siyana muguta reBulawayo vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati vange vasingakoshesi kurudziro yekugara kumba sezvo achirarama nekuzvishandira vega. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vasungwa makumi matanhatu nevapfumbamwe vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga pakuratidzira kwakaitwa svondo rapfuura vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi pavaenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Magweta evasungwa ava aenderera mberi nekubvunzurudza mumwe mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaEnoch Chakama, avo vati vanoda kuti vasungwa ava varambe vari mujeri kudzamara nyaya iyi yatongwa vachiti vanogona kuzokonzeresa mhirizhonga kana vakaburitswa mujeri. Vachakama vati wavana humbo hwekuti chii chakaitwa nemusungwa umwe neumwe, asi nekuda kwekuti vamwe vanonzi vakapara mhosva imwe cheteyo havasati vasungwa vari kuona zvakakodzera kuti vasungwa ava varambe vakavharirwa mujeri sezvo vachiti vanogona kuzosangana nevamwe vavo vasati vabatwa vakakonzeresa imwe mhirizhonga zvakare. Rimwe gweta revasungwa ava vaHarrison Nkomo vasvitsa kudare kuti vaJames Jemwa vanhu vemutoro wenhau anoshanda akazvimirira hapana kana chimwe chete chavakawanikwa vainacho chinovapa kuti vanganzi vakapara mhosva yavave kupomerwa iyi. Vankomo vatiwo kusungwa kwakaitwa vaJemwa vaitovawo zvavo munhu aive pabasa vakangobatanidzirwa nevanhu vaifungidzirwa kuti vairatidzira. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vamusindo hungwe vati vamwe vavasungwa ava vakangosungwa vari kumabasa avo vasinei nezvaiitika musi wairatidzirwa uyu. Vachakama varamba kudoma mumhangari kana mumwe chete zvake panyaya iyi uye mupurisa mumwe chete zvake zvazopa kuti magweta audze dare kuti mupurisa uyu haasi munhu akavimbika sezvo mupurisa uyu ambenge audza dare kuti mapurisa anonzi akarohwa nevaratidziri pamwe nevanonzi vakapwanyirwa motokari dzavo vaizovhiringidzwa nevasungwa ava kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. vahungwe vaudza Studio 7 kuti havasi kugutsikana nemhinduro dzavari kupiwa navachakama, vachiti zviri pachena kuti vasungwa ava vanhu vari kungonenedzerwa mhosva yavasina kupara.
Umbo hunobva kuna muferefeti samazuva ose hauna pundutso kana tsarukano.
Kubvunzurudzwa kwavachakama kwakatarisirwa kuenderera mberi mangwana, pakatarisirwa nyaya iyi kudzoka mudare zvakare. Zvichakadai, mutongi wedare Vatendai Mahwe vatura mutongi wekuti vasungwa vawaniswe chikafu chakakwana kana vachinge vauya kudare, zvichitevera chikumbiro chemagweta evasungwa ava. Chikumbiro ichi chakasvitswa kudare nezuro mushure mekunge umwe musungwa akange ave kudonha nenzara ari mudare, uku vanoona nezvekuchengetedzwa kwevasungwa vachiramba kutambira chikafu kubva kuhama dzevasungwa pamatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, bato reMDCT mudunhu remashonaland west rinoti ranyimwa mvumo yekuti nhengo dzaro dziendere mberi nekuratidzira kwadzanga dzakaronga kuita nemugovera kumagunje, dzichinyunyuta nekuondomoka kwadzinoti kwaita zvinhu munyika. Munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano mudunhu iri vaWilson Makanyaire vanoti nekuda kwedanho ratorwa nemapurisa iri vave kunanga kudarire pamusoro kuti vakwidze nyaya yavo. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Vanipa tsamba yekurambidza kuenderera mberi kwedhemu yedu nemarisinzi anonyadzisa zvikuru, anofumura zvikuru, anoda kushaya udzamu hwekufunga. So isu taakutomhanya kuhaikoti, izvo zvindamhanya kubva kuHarare ndatambira tsamba yavo ndakudzokera kuHarare kuti mangwana ndinenge ndaakuhaikoti. Kana tinongoudza mamembers edu kuti ngavaramba vari geared up, marodzi ese anenge achinyaka mumagunje musi wa3 inda kunopotera kuhaikoti. Ndinoimba kuti ine zvikunzo zvavanyora zvisina musoro izvi, haikoti ichani pamvumo.
Zvii zvikonzero zvanyorwa nemapurisa?
Kwanzi yekutanga business community inotya kuti tingaite violent, and the MDC family is not violent, and we are assuring the business community that it's violent. Chikonzero chapa chechipiri, kwanzi growth point haina matwirets akakwana. Zvinonyadzisa izvi. Kana vachiti growth point haina matwirets akakwana, kutsugirira hurumende, kutsugirira kwazvo. Mugaba akashedza rarekata 10,000 people, vakashaza matwirets api. Yechitatu vati business community ingavhara. Vanoda kuvhara ngavavhare. Isu toti tichitegera business community mari nekuti vatangira vari vamari yakakwana yekudya neyekutenga. Saka patichapinda magunje tichatenga kwazvezvi. Panoti vachiudze lose business inout of fact tangira is bringing business into their area. Vataura kuti handi vakapa maashas akakwana. Ini mutambi yandikavanyorera anonyera kana asha mumwe chete, ivo mapurisa ndo vanouya kuzochengetedza izvi. There is no need of maashas. In out of fact ndiri kuya nevanhu vane responsibility, ndiri kuya nevanhu mumagunje vanoteerera mutemo, vanozodemonstrata. Vataura kuti demonstration yedu ichaita zvati dzimota kufamba. Ndikupenga uko. Takaita madhemu akawanda muHarare, takaita madhemu mazhinji mugweru, mota dzaingofamba. Zvakare handina kuvapa ruti imwe chete yatingatazama nenge kufamba, dzimota kufamba. Chandirangotaurira vanhu vedu vatsigiri vemdc ngaramba varamba vachigadzirira tisangane musi wa3 witore zvati approval tosangana musi wa3. Zvakare ndakunopotera kwai kuti izvo zvindakutotirava kudzokera bhei kuHarare.
Manga muchitarisira vanhu vakawanda zvakadii vaMakanyaire?
Kumusha kuno mwana wamai iso tarisira vanhu vangangosvika 1,000. Kana Mwari vaputitsawo nehasha dzina vanhu vazhinji vatsamwa, zvichida vangadarika. But kuno kumaruzevha kumatendere ezanupf vazhinji vanenge vachivhundutsirwa zvokuti kunobuda mikono chaiyo.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reMDCT mudunhu remashonaland west vaWilson Makanyaire vari parunhare kumagunje neStudio 7. Sangano reEuropean Union rinoti riri kunetsekana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe, richikurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nebumbiro remitemo. Sangano iri rati pasi pebumbiro remitemo, vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo. EU yashorawo zvikuru mapurisa nekurova vanhu vasina mhosva. Asi hurumende inoti dzimwe nyika dzemuEU dziri kupesvedzera mhirizhonga muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Gladys Hlachiwayo.
Zvizvarwa zveZimbabwe mugore ra2013 zvakavavo nebumbiro ridzva rinotaura iro musection 59 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwanisa kuratidzira kana yatingati pachirungu right to demonstrate and petition kana zvichinge zvisina mhirizhonga. Tine marights wavo semaZimbabweans. Saka ndinoona sokuti zvatarwa neEuropean Union zvinhu zvinotambirika zvakanyanya. Tichikurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti izive kuti vane sungano yavakaita nezvizvarwa zveZimbabwe. Sungano iyi inovabumbiro ratinaro rinotaura zvatiri kutaura izvi.
Asika hurumende iri kuti idzo nyika dzekumawirira nedzimwe dziri mubatanidzwa iwowo weEuropean Union ndo dziri kufurira vana veZimbabwe kuti vange vachiratidzira.
Iyi nyaya inonyadzisa uye zvinotoshamisa kuti hurumende iri kuziya kuti yaisa mandondondo muZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanhu havana chikafu pamatafura avo, macivil servants havasi kuwana mari, upfumi huri kudzikira zuva nezuva. Zvikutaurwa nemabond notes zvese zvinhu zvakaita saizvo zvinotoshamisa kuti vanhu vari kupresida over a system iri kuita zvinhu zvese zvakaita sezvizvi zviri kurwadza vana veZimbabwe. Ndovo tikune vana veZimbabwe vari kuudzwa nevamwe vanhu vasiri muZimbabwe. Hatidi kuudzwa nevanhu vari kure nekuti zvinhu zvatiri kuexperienza tiri muno muZimbabwe.
Vanongorora nyadza zvematongerwo enyika muzvare Gladys Hlachiwayo vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Makatsirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Zimbabwe inonzi iri kuronga kubvisa nyanga dzezvipembere mazana manomwe senzira yekumisa vanhu vari kuuya kuzozvivhima zvisiri pamutemo. Mukuru wesangano reAware Trust Zimbabwe, Amailisa Marabini, vanoti sangano ravo riri kubatsira Zimbabwe kuita izvi. Kubvisa nyanga imwe chete zvinonzi zvinoda mari inosvika chiuru nemazana maviri emadhora. Sangano reWorld Wildlife Fund rinoti zvipembere makumi mashanu zvakaurayiwa gore rapera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeKenya iri kukurudzirwa kuti iferefete nyaya dzose dzekuurayiwa kwevanhu vanenge vasina kuendeswa kumatare. Mapurisa nevasori ndo vari kupomerwa mhosva yekuuraya vamwe vanhu. Asi mapurisa nevasori ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Mumakore maviri apfuura, vanhu vanodarika makumi matatu vanonzi vakangowanikwa vakafa mushure mekupambwa. Nhasi muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tawana mukana wekuita hurukuro namufundisi Richard Sabvute vekereke yeZayoja avari mumusha weFrederick, Maryland, muno muAmerica. Muhurukuro yedu tiri kutarisa nezvekuratidzira kuri kuitika kumusha mazuva ano pamwe nemune dzimwe nyika mudiaspora, ukuwo vemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira pamwe nevedzisvondo vachipindawo mukuratidzira uku vachiti hurumende yava Mugabe isiye chigaro sezvo yakundikana kutonga. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakawanda zvinonzi zviri kupindawo mukuratidzira uku nenzira dzakasiyana-siyana dzakaita sedzekukurudzira vanhu kuti vaenderere mberi nekuratidzira kuburikidza nemashoko pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Sabvute.
Ini samufundisi semushumiri inusoko ramwari, kuona kwangu kwakatisiyane nekuona kwevanhu generali. Nekuda kwekuti ini kuona kwangu ndinoona sekuzadzikisika kwezvinhu zvakawanda zvakataugwa naJesu muBhaibheri. Saka handiitendi kuti chinhu chitsva chiri kuitika kuZimbabwe. Chinhu chakaonekwa kare, chakanyogwa musoko ramwari kuti achasvika mazuva ezhowe zhowe, achasvika mazuva ekusagutsikana kwevanhu panyika. Masoko aya ndinoatora kubva kuna Mateo 24. Saka ini ndinoti chiprofita chiri kuzadzikisika chiri musoko ramwari. Saka kwandiri handinyanyi kuvhunduka kana kutya sezvinoreva soko ramwari kuti musavhunduke musatye kana mukanzwa zvakati zhozhowe rava kuitika kwakati. Saka ini ndikati nyika yedu yeZimbabwe haina kutsaurwa kuti zvakadaro hazvifaniri kuitika. Zvinotofanira kuitika usoko ramwari zvadzikisika. Saka ndinotenda kuti vazhinji vanogona kushaya kunzwisisa nekuzvibata kuti zviri kubvepi zviri kuendepi. Masoko andoda kutaura pano ndeyekuti zvira vanhu tinorarama ndikati kune upenyu hwiri, kune upenyu hwenyama inoiri neupenyu hwemweya. Saka zvinhu zvinoitika mumweya zvinoafekta zvinoitika panyama. Saka zviri kuitika muZimbabwe hachisi chitsva, chinhu chakaprofitika kare kuti zvichaitika kuti zvozvidhori chaitika. Ndoo maonero angu ndichitarisa musoko ramwari.
Mufundisi, pane vamwe vari kuti vanhu vari mudiaspora vari kupesvedzera vanhu vari kumusha kuti vaite mhirizhonga nezvimwe zvakadaro, asi ivo vari mudiaspora vanenge vagere zvavo mafuramhepo. Munotiwo?
Ipfungwawo dzevanhu. Zviya kazhinji kana pakaita zhowe zhowe, kazhinji pfungwa dzevanhu dzinowanda. Vanhu vane masoko avo nematauriro avanongofunga kuti zviri kudai zviri kudai, asi hapana ane mhinduro yekuti uyu ndiye akonzera ichi, uyu ndiye akonzera ichi. Sekutaura kwandamboita kuya kuti kune nyika yemweya, kune nyika yenyama ino magarire edu panyika pano. Saka ini kuona kwangu ndichitarisa musoko ramwari, zviri kuitika kuZimbabwe zvinofanira kuitika, nekuti zvinhu zviri musoko ramwari zvinofanira kuzadzikisika. Nekuti mazuva ataakurarama anhu aya haasisi mazuva echinyakare akare. Taakurarama mazuva ekupedzesera, soko rinodaro Bhaibheri. Saka vazhinji ndinoda kuvaencourage kuti vatange kuverenga Bhaibheri soko ramwari zvizere, vazvionere. Isaite mifungo nepfungwa dzevanhu kungoona kwavo nekusaziva. Saka kazhinji zhinji Bhaibheri rinoti mukaziva zvokwadi, zvokwadi nokusunungurai. Saka vanotaura kuti zvakonzerwa nevavo, zvakonzerwa nevavo, zvakonzerwa nevavo, vanhu kazhinji kana pakaita zhowe zhowe chiya tinotsvaga wekupomera.
Ko vari kukurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvimire kutumira mari kumusha, nekuti ndo iri kushandiswa nehurumende mukusimudzira mabasa ayo ekutyora kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Imiwo semunhu ari mudiaspora munoti?
Handitenderani nemunhu iye nekuda kwokuti ndakamboona imwe ripoti yandakanzwa yekuti mari dziri kupinda muZimbabwe dziri kutobatsira Zimbabwe yacho. Zviri kwese kwese. Munhu anotaura soko rakadaro haazivi. Ndingape example yekuno kuAmerica. Vazhinji havazivi kuti nyika inonzi Mexico inotorarama nemaMexicans vari muno vari kutumira mari kumusha kusimudzira nyika yavo. MaJudha tinavo vakazara muNew York, vanototumira mari yakawanda kuIsraeri kuti Israeri irambe ichisimuka. Saka nyaya iyoyo ruzivo chete rurungoshaika. Uyewo chimwe ndechekuti kana mari yavo yamuZimbabwe imomo tiri kugona here kuishandisa nezvakanaka.
Vanga vari mufundisi Richard Sabvute vechechi yezaiyoja vari parunare kuFrederick, Maryland, muno muAmerica neStudio 7. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chatanga gadziriro yacho yemutambo wekupedzisira wemaqualifiers Africa Cup of Nations achatambirwa muGabon. Ngatinzwei Mavelas Muhlanganyawe weStudio 7 achitaura navahlolani Gwesela vanoona nezvekufambiswa kwamashoko musangano reZifa.
MaWarriors akapinda mukembu musi weMande vachigadzirira AFCON qualifier match yavachanotamba kuGuinea kuConakry. Magadziriro ari kufamba zvakanaka chaizvo, vakuona vari kufara nechivimbo chokuti vachaenda kunokunda chikwata cheGuinea.
Tiri kunzwa kuti pane vamwe vatambi vakakuvara vanokwanisa kunge vasiri kuenda kumutambo uyu, mungatsananguro kuti zvakamira sei?
Tine mutambi weDalipiri haana kukwanisa kuya kutenda akakuvara. Kozoti mukomana akuda kwache Mahachi akuvara nhasi. Tinoshuura kuti vachakumidza kupora vadzoke zvakare vanotambira maWarriors kumutambo vachatamba kuGabon weSouth Africa Cup of Nations uchatambwa muna January gore rinouya.
Chikwata chiri kutarisirwa kusimuka rini chakananga kuGuinea?
Chikwata chiri kutarisirwa kuti chasimuka musi wechishanu Friday.
Marvelous Muhlanganyawe weStudio 7 achitaura kuro navaxolani Gwesela veZifa. Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk cheDiaspora Forum chatiri kuparura nhasi, apo tichange tichiita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muDiaspora nechitatu choga choga. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi varwara zvakapa kuti vabve kumusangano weSadc kuSwaziland nechimbi chimbi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mtuaga zomuhle siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 31 ngoNcwabakazi 2016. Olamukela emoyeni nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
lokhu ubuthuku kusuka emhlanganeni ungakapheli kuyakhombisa ukuthi sibona into engajwayelekanga. Ikhona inye into eyenzakeleyo okufanele ukuthi abantu bethuke ngayo. Akukhambisani nesimilo sakhe sokuthanda ukubonakala emhlanganeni emkhulu elabanye abakhokheli.
Udaba lwempilakahle kamongameli Robert Mugabe luthone lusemlonyeni yabaningi ngemva kokusuka kwakhe ngesiphangiphangi kweleSwaziland emhlanganweni weSADC.
Abaningi abakho kuhulumende abakho kumakhampani bayazenzela imisebenzi yabo. Njalo nxa ubabizela ngento enje abasozi bekulalele mbeni bekulandele. Inhloso yabo ngiyavumelana nayo layo, but ukwenza kwabo kufuna ukuthi bahlale phansi. Uthi nxa sikwenza sibizela izinto ezinje, sibizela kubani, wenzani?
Lanxa umsebenzi ubuqhubeka eHarare njengensukwini, izitolo eziningi eziphuzile ukuvula, amapolisa njalo ebegcwele ndawana yonke phakathi kwedolobho lasemzini ehlala abanengi. Ibandla leZANU-PF lithi ngamanyala akhulunywa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi inhlanganiso yeSADC kumele ilungise okuhluphayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lwempilakahle kamongameli Robert Mugabe luthone lusemlonyeni yabaningi namuhla ngemva kokubana esuke emhlanganweni weSADC ngesiphangiphangi izolo ebusuku kweleSwaziland esiya kweleDubai. Amanye amaphephandaba azimeleyo athi uMugabe engaba egijimele kweleDubai ukuyabonana labodokotela bakhe ngoba engezwa kuhle. Umhlangano weSADC lo uqale ngomvulo njalo uphele namuhla. Umongameli Mugabe ngumuntu oseluphele oseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lambili 92. Njalo uyazikhanyela ukubana umzimba awusavumi lanxanje kulandula lokhu esithi uqinisaka. Sokuyimvama ukuthi uMugabe agijimele emazweni angentshonalanga njalo nje ukuyabonana labodokotela. Isikhulumeli sikaMugabe umnumzana George Charamba walile ukukhuluma leStudio 7 ngalolu daba. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Eminyakeni yonke le edlulileyo uMugabe engumuntu obusayo kwaziwa kakhulu njengomuntu olothando lwemihlangano le ephezulu egoqela abo-SADC, egoqela abo-African Union, egoqela o-United Nations. Lapho kuhlanganwa khona kulezi inkokheli ubizwa asabeli, kulothando kakhulu emhlangano enjalo. Lokhu ubuthuku kusuka emhlanganweni ungakapheli kuyakhombisa ukuthi ikhona into engajwayelekanga, ikhona inye into eyenzakeleyo okufanele ukuthi abantu bethuke ngayo. Akukhambisani nesimilo sakhe sokuthanda ukubonakala emhlanganweni emkhulu elabanye abakhokheli.
lanxa ehamba nje umntu omdala umbone laphana unkomo uhambe ezihudula nje uhudula inyawo kuyini okwehlulayo kanti ukuthi uhulumende azise uzulu nxa kuyikuthi kezwa kuhle
inkinga ekhona ukuthi uhulumende wakithi akalayo indaba okuthiwa yi-transparency or i-openness ngabakhokheli bathanda ukuthi benze angathi impila kahle kamongameli is a private issue kanti okweqiniso ukuphila kahle kumbe ukugula komuntu ongumongameli kuyinto okufanele yaziwe ngumphakathi ukuthi benze ama-decisions ekwazi ukuthi kanti umuntu osiphetheyo nje umuntu ongumongameli wethu uphile kongakanani emzimbeni lasengqondweni inkinga yokuthi uhulumende siwakwenza ngasonke isikhathi ukuthi kufanele asise ngempila kahle kamongameli kanti kufanele abantu babe lalo lolo lwazi ukuthi kwenzakalani kulaba abangama-public officials kulaba abakhokhelayo esikuvamileyo ukubona imibiko belandula lokhu kodwa kabakhiphi imibiko bechasisela uzulu ukuthi kwenzakalani iminyaka yonke le ephethe uhulumende uzitshengisele njengomuntu ukuthi yena ufuna ukubusa aze angene egodini
umnumzana Mlamuli Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa Lanxa umsebenzi ubuqhubeka eHarare njengensukwini izitolo eziningi ziphuzile ukuvula njalo amapolisa begcwele indawana yonke phakathi kwedolobho lasemizini ehlala abanengi abaqoqe ukukhalala imsebenzi kwanamuhla abetajamuka sesijikile bathi kuphumelele ngoba uzulu ubethuselwe ngaphambilini kubika uMavis Gama
Ubeqhubeka ngemsebenzi yakhe uZulu ophila ngokuthengisa impahla ezindala emikambo ehlukeneyo yeHarare ogoqela esilindweni zamabhasi esiku 4th Street. Lanxa bekuvuliwe edolobheni bekungasi kwensuku zonke bebebalutshwana kakhulu abantu nxa kuqathaniswa la kwezinye insuku zaphakathi kweviki njalo kuyikuphela kwenyanga. Amapolisa begcwele indawana yonke ikakhulu lapho ogwetshisela khona uZulu e-Africa Unity Square kanye lesigodlo sikamunicipala e-Townhouse. Abaqoqe lumkhankaso abethajamuka sesijikile bathi akubamangalisi ukungena kwabantu edolobheni ngoba bebevele bethuselwe osomabhizimusi ngaphambilini ukuba bazothathelwa amalayisensi abo nxa bengalandela inkuthazo yokutshengisela uZulu emalokitshini ethuselwe kakhulu ngoba echayiwe emkhankasweni edluleyo emzini ebalisa eHeathcliff Kwazana Highfields zibarasekwa mfakozele Glenora umnumzana Mxolisi Nduna oyisakhamuzi eHarare uthi okungani kuphazamise ukuphumelela komkhosi lamhla yikuswelakala kobukhokheli ukuze kuphumelele
ngoba nxa bebizela bekuma kuma social media ukuthi kuzakwenza lento enje nje kuyachiyana lokho kwenzeka la ngosuku lwe petition election ngoba leyana yayikhokhelwa ngalaba abakhokhela amabandla abo laba abala muntu obakhokhelayo baphonga ukukhuluma nje bevela lapha nalaphayana bevela bakhuluma nje abantu abasemlindini abangelanga ngisho ukuthi uzangena lapha ngubani injongo yabo angiyisoli ngibona iqondile kakhulu kodwa bafuna ukuthi babe lokubambana okuqinileyo bebe lobukhokheli obubambeneyo obuzwakalayo ukuthi ya lokhu kuvela kumuntu onje
wengeza unduna ethi enye imbangela yokuba alisaqhatshwanga inengi selingabaphila ngokuthengisa
abaningi abakho abakho kuhulumende abakho kumakhampani bayazenzela imisebenzi yabo njalo nxa ubabizela ngento enje abasozi bekulalele mbeni bekulandele inhloso yabo ngiyavumelana nayo layo but ukwenza kwabo kufuna ukuthi bahlale phansi ukuthi nxa sikwenza sibizela izinto ezinje sibizela kubani wenzani njalo kutshoni kuyo umuntu enalo njalo lathi esikufisa ukuthi kwenzakale kungenzakala yini ngoba sizakuyelukuya emsebenzini sekele ukuhola sizalamba kuze kuyofika nini sokuyithiwa ngesikhiwa i-hunger strike so strike
abetajamuka sesijikile bathi bezoqhubekela phambili ngemikhankaso yokutshengisela ngendlela ezehlukeneyo kulimele osakhulayo oyedwa kwabotshwa abathathu emzini weGlenora lapho okuqhamuke khona uDlakela amapholisa exotshanisana labekade betshengisela kuqhamuke uDlakela njalo emzini weHeathcliff lapho abasakhulayo bephazanyiswe ngamapholisa ekutshengiseleni kwabo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Lanxa kobulawayo bekulilanga elifana lamanye nje wonke amalanga abathola isihambi abamavinkili kanye labaphila ngokuthengisa bezisebenzela kuke kwaba lokuxokozela okuthile amapolisa echaya abantu ekade bezama ukutshengisela abebulawayo Youth Arise eCity Wall kwabotshwa lentatheli izindaba kubika uNompumelelo Moyo
Noma nje obulawayo engatshengiselanga amapholisa ahlomileyo avuke ezulazula emalokitini ledolobheni kwathi abasakhulayo bebuya abakade bejonye ukutshengisela baphanye bachithizwa ngamapholisa kwabotshwa inkokheli zayo kunye lentatheli izindaba eyodwa owenhlanganiso yeabameli human rights lawyers umnumzana Tinei Mukwewa utshele iStudio 7 ukuthi intatheli izindaba uChrispin Tavura Kunye labanye abasakhulayo umkhokheli webuya umnumzana Alfred Dziruthe labanye bakhe ababalisa uLwandle Lubanzi Ndebele uPlaxe Distenge uHampton Maphosa uLeni Kuzwarirwa lomthokozisi Ncube babothiwe sikhuluma nje basezandleni zamapolisa uDziruthe kubikwa echawe walimala kakubi ekhanda kuthi lomunye umama othengisayo esangweni leCity Hall laye uchawe kabuhlungu intatheli izindaba uThavura ubothelwe ukuthatha izithombe njalo amapholisa yiwo achithize abakade befuna ukutshengisela bengonanga laloba bebazisile amapholisa ukuba bazatshengisela iningi labakhulume leStudio 7 bathi yebo esigodlweni batshengisele kodwa bona nyeke bavala ubulawayo ngoba evele evaliwe Ngoba amafekithali kudala avalwa umnumzana George Ncube umthayeli wezimota ezithwala abantu uthi uqale umsebenzi ngovivi bangaboni abantu betshengisela njalo lamapholisa ama emigwaqweni abakho noma nje behamba hamba elokitini lenkulumane eChabalala lesizinda kunye ledolobheni
mina ngisebenzisa ukuthwala abantu ngumtshayeli kaTova sibele kusukela ngo-5 ekuseni sokuza kutshaya isikhathi zantambama lokhu embathwala kodwa nangaboni okubi lokhu embathwala akula kutshengisela okukhona amapholisa azigqokele ama-inifomu abo kuleni abanye bakuma-inifomu lokhu embathwala angaboni uDlakela kuvele enkulumani zezizinda abalathawo nangaboni okubi
uncube uthi noma nje bebefuna ukutshengisela sebabona ukuba kufana lokuthela amanzi emhlane wedada
njalo lohulumende sidinga kuye ngapha kobulawayo ezovula amakhampani elungisisa indaba yamakhampani wona hayi lokhu kubelokhu echaya abantu ehlukumeza abantu kwese kubona eHarare akuncedi kakuye ngapha kobulawayo ezovula amakhampani ezokuziqinisela sesilala
unkosikazi noMathemba Sibanda othengisela egodini yena uthi akazange ebone muntu otshengiselayo njalo akaboni kusiza ukutshengisela ngoba uziqhathile le bhizimisi iphansi lezi insuku
mina ngumama ozithengiselayo ngisangilapha egodini kobulawayo yikho thina namhlanje bekuthiwa kulokutshengisela lokhu thina sange sikubone lokutshengisela lokhu asiyanga futhi ngoba nasiyazithengisela singayibona ngaphi imali nxa singathatheka ngokuyatshengisela lokhu thina sithengisa sikhona pha egodini asikuthandi konke lokhu kulokuxokozela la ihulumende ayiyekela abantu bekhululeke bezithengisele kuze bezuze imali zokuziphila Ngoba nayiso zikwanisa ukukholisa abantu bonke lokho kudlanyana.
Noma nje ubulawayo engatshengiselanga, amapholisa ahlomileyo abonakale kusukela izolo ezulazula emalokitini ledolobheni. Sokuyizinyanga ezingaba ngezintathu kulokutshengisela kwabantu endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekhonona ngesimo esingasihle esiselizweni kwezenotho lakwezombusazwe abanye besithi umongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe kabehle esikhundleni ngoba sebehlulekile ukubusa ilizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Live Talk kuhlelo lwe Diaspora Forum silusungula lamhlanje ngo 8 PM njalo sizalethulela lona maviki wonke ngolwesithathu sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngokwenzakala ekhaya. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amagqwetha akhokhela udaba lokubamba ngamandla umongameli Dilma Rousseff ukuthi achiye isikhundla sokukhokhela ele Brazil abikwa igqibe imibono yawo lezizathu zokuthatha lawo manyathelo. Umbiko ophathelane lenani lendlovu emhlabeni jikelele oyethulwe lamhlanje ngabenhlanganiso yeGreat Elephant Census uveze ukuthi elakusasa lenyamazana lezi lisengozini enkulu ngoba sezibulawa amahlayana ngabazingela ukungekho emthethweni bemfuna impondo zazo. Ibandla leZANU-PF lithi ngamanyala akhulunywa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi inhlanganiso yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa e-Southern African Development Community i-SADC kumele ilungise okuhluphayo eZimbabwe. Abalandeli bebandla leli abagoqela umnumzana Farai Mvuti lo mnumzana Effort Nkomo bathi abahluphayo ngabaphikisa uhulumende kamongameli Mgabe abafuna ukumkhipha embusweni. Umvuti lo Nkomo bathi abantu abatshengiselayo esitaladeni ilabo asebehluphe okwesikhathi eside abasemadolobheni abavele bezonda ibandla leZANU-PF. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda oweHuddersfield University kweleBhilitane uthi iSADC kumele ilungise konke okuhluphayo. Asizweni uSibanda exoxa lo Nkomo ngodaba lolu velo Gibbs Dube weStudio 7.
Limqotho lelo ukuthi iSADC kufanele ingenele nxa kulobudlwa ngudlwangu obuqhubekela phambili kwamanye amazwe akuhlangothilwayo kungani kulokuphikisana ngamalungelo abantu okutshengisela njalo sokutshengiselwe inyanga zize zifika zize mbili. ISADC kufanele ingenele njengomlamulankunzi lapho yenza ukuthi kube khona ukukhulumisana phakathi kukahulumende lalabo abatshengiselayo.
Baba Nkomo, uyakhuluma lapha-ke uDr. Sibanda ukuthi iSADC sibili ayingenele ngoba eZimbabwe songani kuyahluka, ungathini ngakhona?
Ngumnakano wakhe, lilungelo lakhe ubonana ngaleyo ndlela. Umbono wami ukuthi eZimbabwe kulabantu abahlaniphileyo kakhulu abakwazi ukuthi nxa kulohlupho bakhulumisane babalulungise bengabizi ongaphandle. Angikwazi ukuthi kumbe ubukhokheli bonke balamabandla ehlukeneyo sobusithi sobehlulekile yini ukuthi kukhulunyiswane ngodubo olukhona.
Dr. Sibanda, uyakhuluma lapho umuntu omdala ukuthi abantu kumele behlafune indaba bekhona ngapha eZimbabwe engabe zosadaki laba labanye abatshiyeneyo, ubonani kungenzakala yini khonokho?
Hayi, ubaba Nkomo othi ngimkhumbuze ukuthi phela udaba lweZimbabwe olwezombusazwe selulesikhathi eside kakhulu njalo iSADC sike yalungenela kuze kube lempumela yokwakha uhulumende womanyano phakathi webandla leZANU-PF leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Tsvangirai. Njalo uDube silalo lokhulufana lalolo lwalukhona ngaleso sikhathi.
olwadinga ukuthi isubject ingenele. Ngibona ngani mina nxa udubo lolungu kaze lwalungisiswa kahle, abakhokheli lokhu bebona bakade bekhona embana isubject ingenela, kuthi ukuthi lokhu bexakwa izinto ezaze baxaka nje khonapha embana, lokhu besadinga ukuncediswa. Ngoba phela kusizile ukuthi ilizwe lethu kathe sinxa ukhangele liphuma kuzo zonke indawo, njengisele ukuthi hayi akukho kuthula, kuyalwiswana, amapholisa sihlale sezitaradeni, impahla iyabhidlika, kutshiswana, kutshayana, abantu belimala. Ngibone ngani mina akukho esinye isizathu esingatholakala emhlabeni esokuthi singenele kube longenelayo esithi hayi khulumisanani lakhe ukuthula lenze ingqubekela phambili.
Ye, phela baba Nkomo, lapha kudingakala umlamlankosi njengoba-ke ekubeka sobala uDr. Sibande esithi kukhanya elizweni kuvele kuyahlupha kathesi, awubona ukuthi kungahamba njani?
Ngiyakuzwisisa kakhuluma ngakho. Okumele sikukhangele inhlangothi zonke ukuthi nxa ngilensolo engifuna ukuthi ngibonakale ukuthi kulensolo, kangiyilungise kuhle, ngisole, ngiphume. Ikhothi nganika ilungelo ukuthi hambe edemonstrator, ngiyedemonstrator. Kodwa ukudemonstrator kwami kungabi ukuthathela abantu abazama ukuzithengisela impahla zabo. Khonokho kakuqondanga. Engikubonayo ukuthi angikaboni abakhokheli abehlukeneyo abakasukumi bathi asikhumisaneni umnotha sesesodwa lapha. Ngibona akukafiki kuleso stage.
Hayi mntu omdala, phela sokufikile. Phela ngithi kathe sinxa ukukhangela abakhokheli bamabani laphikisayo sebehlangane bavumelana ukuthi kufanele siqhubekele phambili sitshengisela, ngoba kulento ezithize ezingalungiswa ke ezifana lemithetho yokhetho, le zinto ezifana lazenezo. Ihlangothi olodwa olungekho yilo olwezanu-P F oluhulumende njalo. So abanye abakhokheli bavumelene kulokuwelelana.
Lapho lizwe incwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda ofundisa eHuddersfield University kwelebhilitane exoxa ndawonye lomnumzana Effort Nkomo webandla lezanu-P F. Bebelo Gibbs Dube weStudio 7.
Lingalutshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle? Siyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dumisani Muleya unozindaba. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Gande. Okumemela kwemhlelweni lakho.
Ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo lokhu lezi nsuku? Sibona ungani intatheli izindaba ziyahlukuluzwa njalo ziyabotshwa?
Ye, singathi nje okwenzakalayo lapha yikuthi njengoba sekulobudlwangudlwangu bezombusazwe lapha, kusho ukuthi uhulumeni kamongameli uMgabe singathi senkingene kakhulu ngoba ngesimo somnotho la. Siyabona nje abamaqembu aphikisayo, siyabona nje abe-civil society kanye nabanye abantu hlangana sebehlangana ukuthi balwisane lohulumeni kamgabe ngenxa yokuthi bathi sehlulekile ukubusa, bathi sehle ngathi mbheja ezomnotho kuhle. So kutho ukuthi lapha ama-journalist umsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi abhale okwenzakalayo phansi lapho. Babe senza njalo njengoba kulezi nsuku sekusetshenziswa kakhulu into esingathi ze-social media lezi. Ama-journalist ekhangelwe kakhulu ngohulumende lapha ngoba sekuyibo abantu bayenza ukuthi abantu babekwazi ukuthi kuhamba njani kahle kahle, nokuthi ngezindlela bahlanganise abantu laba abayibo ababhikisha emgwaqweni belwisane nohulumende kamgabe. So kusho ukuthi uhulumende segijimisana lapho. So intatheli sesimeni esingathi sibucayi kakhulu ngenxa yokuthi uhulumeni ajabule ngemsebenzi yabo.
Manje kuyini okungenziwa ukuze kwenqabelwe khonokho?
Into esiyenzayo nje njengabahleli bamaphephandaba lapha kwele Zimbabwe kulezi nsuku senza ukuthi sihlale phansi lezi ntatheli zethu ezisitshela ukuthi uma ziphuma la emahofisini siyangena emgwaqweni siyabhala okwenzakalayo. Kumele zinanzelele kakhulu ngoba sesibona imigwaqo yeZimbabwe lapha sokuhlala kugcwele amapholisa. Kathesi mvele edrobheni njengamanje ngisiza lapha engikhona kugcwele amapholisa, imigwaqo yonke igcwele nje amatraki amapholisa
amalokuzene trucks lawa asebenzisa amanzi lalezi singathi tear gas bagcwele yonke indawo. So ukuthi ngaphandle kokuthi abantu nje jikelele basengozini yokuthi noma yisiphi isikhathi bangagijimisana namapholisa lezi ntathe lazo zisengozini yokuthi zingatholakala phakathi kwabantu abalisanayo abantu abalisana namapholisa lapha street crossfire. So ukuthi siyabatshela ukuthi bananzelele kakhulu uma besenza umsebenzi wabo ukuthi bangaze bazithole sengozini nxa besenza umsebenzi.
Kodwa yena uhulumende uyaxoxa yini, uyakhulumisana yini le ntathe lezindaba ukuze zisebenze kahle?
Ukuxoxisana kukhona phakathi kukamnumzana uminister ophethe ezinformation lo ngqongqoshe we-information uChris Gurumeve ziphathele uhlezi nje ebiza abahleli ama-editors entatheli zabo hlangana khona ngale ofisini nxa kuyukuthi abajabule ngezinzinto ezizenza bayasibiza. Ngiyazi ukuthi ngeviki nje ephelele uye wabiza omunye umhleli wephephandaba eliphuma nsuku zonke lapha elizingele lodwa esiyakhonona ngoba esithi indlela iphepha lelo elibhala ngayo lokusebenzisa lokho esingathi nje ama images e-social media abajabuli ngakho. Kuyaxoxiswana but kuyaliswana kuphinde kuliswana. So kuliswana kukhulunywa kuliswana kukhulunywa ngoba thina siyizintathe asifuni ukuthi sivumelane le ndlela le uhulumende afuna ukuthi sisebenze ngayo. So kutsho ukuthi ngaso sonke isikhathi uzothola ukuthi siyadonselana ukuthi indlela yokuthi sisebenze kuhle yiphi but siyaxoxa labo kodwa sivumelane labo ngesikhathi esinye.
Hayi, silifisela inhlanhla, siyabonga. Ungavalelisa abalaleni.
Hayi, mina nami ngiyabonga ukuthi limbize lapho siye sixoxisana ngoba sonke sifuna ukuthi sisakhe isizwe seZimbabwe njengoba sibona ukuthi senkingeni enkulu kangaka. Ngiyabonga balaleli, ngibonga lawe msakazi.
Lo-ke bekungumnumzana Dumisani Mleya unozindaba ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Siyabonga jaha lezansi ngohlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba. Kwezemidlalo lamhlanje, owayengumdlali weqembu leZimbabwe Saints uAndrew Kadengu uthi ubuhlungu ngokutshabalala kwaleli qembu. Kubika uJoseph Njanji.
U-Andrew Kadengu yena waziwa ngegama lokusoma elithi Mai Maria uzalelwe edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka 1954. Ufunde ezikolo ezigoqela iLobhengula Primary kanye leMzilikazi lapho aqala khona ukudlala ibhola. Ikanti iqembu lakhe lakuqala bekuliqembu le-Eastlands elabasakhulayo lapho adlale khona labadlali ababalisa uTommy Masuku kanye loMuyi uTimon Mabaleka. Ngomnyaka 1967 ungene kuqembu labakhulu le-Eastlands kwathi ngemva kweminyaka emibili wasebhekisa amabombo waqonda eMangura.
Semangura kona hale ngidlalela iMangura Alaska Mine. Later ngasiya eMtata ngadlalela iSakubayini.
Ngesikhathi edlala kuqembu leMangura uKadengu udlalela ababalisa uMuyi Love Monyabeze kanye lamajaha akoChiyeza u-Itayi uTendayi uGeorge u-Isaac uHector kanye loThemba. Kuqembu leSakuva udlalela abadlali abagoqela u-Isaac Mafaro uRichard Nyabeze kanye lo-Epson Sugar Mukuyu. Bobathathu laba uhambe labo ngesikhathi esebuyela koBulawayo uyadlalela iqembu leZimbabwe Saints lona elalisaziwa ngokuthi yiMashonaland United ekupheleni komnyaka 1973. UKadengu labanye bakhe badlalela iqembu leZimbabwe Saints ngemva kokubizwa ngomuyi owaba ngumphathintambo kahulumende ekutholeni kwelizwe uzibuse uHerbert uShewu Kunze. UKadengu udlale kuqembu leZimbabwe Saints okweminyaka edlula elithumi njalo uphakamise inkezo ezigoqela iCastle Cup, iChibuku Trophy, iBAT Rose Bowl, iNyore Nyore, iRothmans Shield kanye lesicoco seLeague. Uthi ukutshabalala kweqembu leZimbabwe Saints lona eselidlala kusigaba sika Division 3 kumzwisa ubuhlungu kakhulu.
Ngizwa kubuhlungu kungathini into ekhathazayo ukuthi akulanto engingayenza uyabona mina ngingapha kodwa ya babenjela inkathazo zabo ogodi labo ugodi bakarazela Philemon Dangarem.
Kulezi nsuku uAndrew Maimari akadengu usebenza labadlali abasacathulayo eMashonaland West okuyikho ahlala khona kusukela ngomnyaka ka-1987 ethutha kobulawayo. Ensukwini ezisanda kwedlula ubeyingxenye yeqembu ebelimele isigaba seMashonaland West okuyiso ebesiqoqe imidlalo eZimbabwe National Youth Games eqhutshelwe edolobheni leChinoyi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Udaba lwempila kahle kamongameli Mgabe lutshone lusemlonyeni yabanengi namuhla ngemva kokusuka kwakhe ngesiphangiphangi kwele Swaziland emhlanganweni weSADC esiya kwele Dubai. Zihlobo, isikhathi sesidliwe ngomangoye, kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilani.
Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from Washington, the Voice of America, this Wednesday, August 31st, 2016. Welcome to our brand new show, The Diaspora Forum, which we will be bringing to you every Wednesday. I'm Chris Kande.
And I'm Jonga Kandemire.
Today on this maiden show, we'll be talking about the participation of Zimbabweans in the diaspora in events back home.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also streaming live on our Facebook pages, voaindebele.com, voashona.com, and VOA Live Talk. On the internet, we are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.ndebele.com.
Afternoon, Lord, with our hearts bleeding for our country, Zimbabwe, Lord. You know what is going on. You know what is happening. Lord, we are asking for your hand to move, to shake and remove all that is burdening our hearts, Lord. Lord, hear our prayer. You say that in your word. You'll never turn your ear away from a plea of mercy. We've heard.
Okay. On three, we shout Zimbabwe. 1, 2, 3, Zimbabwe!
Of course, those voices, in case you are listening and not watching, were Zimbabweans demonstrating in various parts of the world. Although there are no known statistics about the actual number of Zimbabweans in the diaspora, some estimates say there are more than 5 million. However, agreement among non-governmental organizations is that the Zimbabwe diaspora is spread out mainly in South Africa, Botswana, the United Kingdom, Canada, the United States, New Zealand, and Australia, but virtually everywhere in the world.
Official diaspora remittances have been growing from US$300 million in 2009 to more than US$800 million in 2014. In 2015, remittances from the diaspora were US$935 million, which is more than what the country gets through foreign direct investment.
And with the latest wave of protests and unrest in the country, diasporans have been on the forefront of urging their counterparts back home to take the lead in the protests. But of course, this has drawn some negative responses from some in Zimbabwe who say those in the diaspora are cowards who are urging others to feel the wrath of the police, tear gas, button sticks, and even jail, while they sit comfortably in the safety of the diaspora.
What are your views on the issue, Chris?
Yes, njengoba lisizwa lapha silamhlanje uhlelo lwethu lwe live talk uhlelo olutsha cha sibili siyakhuluma ke ngendaba za bantu abahlala emazweni abaku diaspora siphatha ke indaba ezijeneyo kodwa ke lamhlanje sithe sikhangele ngokuthi abantu be diaspora jongaba phathisa njani eZimbabwe.
Ndizvozvo, hongu nhasi tiri kupemberera kuzvarwa kwemwana mutsva, chirongwa chenyu cheLive Talk Diaspora Forum. Mukana watakati regai tisvitse kwamurimi vateereri veStudio 7. Mushure mekunge machema kuti aiwa, tipeiwo mukana timbonzwikwa isu vari mudiaspora, titaurewo tikati aiwa zvichemo zvenyu tinozvinzwa. Kukutendai ndiko kuvhurirai chirongwa chataita nhasi. Chatiri kutanga nekutarisa zviri kuitika kumusha, zvikuru nyaya dzemhirizhonga, kuratidzira kuri kuitwa, nenyayawo dzekuti vari kudiaspora vari kunzi aiwa vari kunze, ndimuri kunyanyashandisa mikana yemadande mutande, WhatsApp, Facebook nezvimwe zvakadaro, kukurudzira vari kumusha kuti vapinde mumhirizhonga, asi imi muri mumafura mhepo makasununguka pasina mhirizhonga inoitika. Kuchito hurumende iri kuti aiwa vazhinji vari kushandisa madande mutande vari kuashandisa nenzira dzisina kunaka, kana kuti vari kuati kuabusa, vachiti vari kuwana mukana iyo yekushandisa izvinhu kuti vanenge vari kunze kwenyika, kwavanoziva kuti mitemo haikwanisi kusvika ichivabata, asi vakachenjedza zvakanzi tinoshanda nemapurisa enyika dzose pasi peInterpol. Vari kukanganisa mashandisirwo esocial media aiwa hanzi tinokwanisa kubatai kuburikidza neInterpol. Saka ndonyaya dzatati vari kunze kwenyika vari mudiaspora muwane mukana wekupinda madziri nekudzikurukura. Nhasi takanangana nenyaya yekuti zviri kuitika kumusha zviri kubatawo sei imi zvisvara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Chris.
Yes, Jonga, and in case you are just joining us, if you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077, Jonga.
Nyaya iripo, Chris, iri kunyanyochemwa nevanhu vakawanda ndeyekuti zvinhu zvichanaka here kumusha, nokuti tinonzwa vana veZimbabwe vanonzi vanodarika mamiriyoni matatu, over 3 million Zimbabweans living in the diaspora. Ndo mafiga ataimbonzwa kare, asi nekuwanda kuri kuita vanhu vari kubuda munyika tinogona nge tapfuura uwandu ihwohwo. Asi chichemo chiripo ndechekuti zvinhu kumusha zviri kunzi hazvisina kumira zvakanaka, hazvina kugadzirika munyaya dzeupfumi, hazvina kugadzirika munyaya dzezvematongerwo enyika, zvaita kuti kubude masangano kana maboka akafanana netajamuka sesijikile, kuitawo hashtag this flag, kwotiwe mapato ezvematongerwo enyika vari kupindawo migwagwa vachiratidzira, vedzikereke takaonawo svondo rapera vachiratidzira. Kunyange vamwe vaita aiva vedzikereke vanofanira kunge vachingoita basa rekunamatira vatungamiri kuti vange vachitungamira zvakanaka vachipiwa upenyu, asi takaonawo vachitaura kuti aiwa ka hapana pasingatarisirwi kuti wechitendero angapinda mune zvematongerwo enyika vanopinda. Pane mumwe mufundisi watakamhenge tiinaye pachirongwa akatopa mufananidzo akati kwakuine vanga vari mune zvematongerwo enyika vanda vanenge stole, munhu anga achiita zvekereke, vabishop Abel Mzorewa vaiita zvekereke, asi vakanga vari mune nyaya dzezvematongerwo enyika, inzira dzekutsvaka kugadzirisa matambudziko. So that is what all these pastors and other church members or church organizations are also doing, following those footsteps in trying to make sure that things are well in Zimbabwe. They are not demonstrating to topple the government as the government alleges, but they are saying, can things be changed If the government has failed, let new hands take over, and then new brains and new manpower. Maybe things can change, Chris.
Yebo Jonga, njengoba lisazi nje okwenzakalayo elizweni lapha kungani kuloku ngahlaliseki abaningi besithi bona kanti kungani abantu bengangeni ezitaladeni okukhanyayo ukuthi iningi lalabo abatshotshozela abantu ukuthi bangene ezitaladeni ngabantu ababesendaweni ezifana labo South Africa, United States, United Kingdom, Jonga. Besithi bona ngenani ezitaladeni kodwa bezihlalele nje bekholisa nje
asika dzimwe nguva hondo irwiwe nevanhu vese nguva imwe chete kana majuru haasi wose anovaka churu kune mamwe anenge achingopa mazano vachitambidza ivhu nezvimwe zvakadaro ndozviri kuitikawo kune mamwe vanenge vachipawo njere nemamwe maresources anenge achidiwa zvikwanisiro zvinhu zvichidiwa nevanhu kuti vange vachipinda mukuratidzira regai tinzwe muteereri wedu wekutanga handizove ndimukoma kana kuti ndimuzvare kana kuti ndiani vari kuvotswana vanonzi Tatenda makadii zvenyu
Magadi.
Takasimba muri kuBotswana?
Aiwa, ndiri South Africa.
Oh, South Africa. Aiwa, hapana chakaipa. Inyaya tinayo ndeye chirongwa chitsva chatakuparirai imi zvisara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Ndapota afambisai shoko kuna vamwe wenyu kuti aiwa tane pamukana patinogona kuwana dandaro kana tiri kumushate ichiti paburiro panosangana shiri dzichouya kunoona nekutora hundi unenge wasara uye nedzimwe mbeu dzinosara patinopura mbeu dzedu. Dzotandara dzichidya ipapo ndo zvatakuitirai takuvhurirai chirongwa musangane pekutandara fambisai shoko mukoma tipei pfungwa dzenyu
aiwa shoko ticharifambisa ndofunga vakateerera vazhinji vacho vatinowadzana navo ivavavo
ndizvozvo
nhau iripo izvo zvakaita kugara kwatiri kuita isusu kunze kwenyika hakusi kuda zvakanaka kugara kumusha tiri pamwe chete nemhuri dzedu nana amai vedu nevana vedu vatinenge tinavo asi dambudziko ndiro rematambudziko harimo mukati menyika yedu iwayai saka matambudziko aya kuti vanhu vaswere vachidemonstrata nekuita zvavari kuita inini nhangu handisi kuona zvichishanda nekuti zvemademonstrations izvi hazvina kutanga 2016 nyika izvo zvakatanga kare kare asi hurumende di haina chayakachinja haina chayakambosandura maopposition parties mazhinji ari kufomewa ndeyevanhu vari kubva muzanu PF imomomo and ndivo vanhu vakanga vachiti pamberi nezanu PF pasine vadzvanyiriri pasine vachena ndova kufoma maopposition parties vakuita fight against zano PF saka kuvavhotera vanhu vava tichivaisa power in the rest of time is just bringing back a new zano PF again ichazongotipa futi maproblems for the next 40 to 50 years again vachingoroteta vachichinjana paukuru hwavo ivavavo saka ini nandione kuprotesta kwese uku kuchitibatsira nekuti vanhu vacharamba vachirohwa vanhu vacharamba vachisungwa nekuti kusungwa kwemunhu achipinda mujeri kudzokera kuupenyu kumashure saka vanhu vacharamba vachingorohwa vachingosungwa chete nevakaramba vachingoprotesta saka idzo nyika dziri kunze dzacho iyo United Nations iyo ndiyo ngai ichisumudza musoro ione kuti nyaya yemuzimbabwe maelections aya avhotwa zvakanaka vanhu vapinda muelection free and fair nekuti mukatarisa kumareserva kuya kuya kunguva dzemaelections uku kunonge kwakazara masoja iko kuya kuya vanhu vanorohwa zvikurohwa zviya zviya ende vanhu vanomunyikidzwa kuenda kunovhotera zanu PF vasingadi kuivhotera zanu PF rinova riri dambudziko kuvanhu vazhinji vari kumaruwa uku ende iyo voters roll yavo iyaiyai last election takanzwa vanhu vazhinji vachikomplaina kuti vaitoona kana palisti remazita yevamwe vanhu vakafa kare kare vachinzi varipo pavoters roll vari kunzi vari kuvhota saka chitsotsi chese chezanu PF chiri pamaelections ipapapa saka hazvibatsiri chunhu kuti zanu PF irambe iri power iyo iriyo inoona nezvemaelections futi nekuti chinhu chimwe chete saka hazvimbobva zvakachinja chinhu kuti zanu PF ndiyo iongorore nezvemaelections saka iyo UN ndiyo ngaione kuti ingaite sei kuti muzimbabwe muvhotwe zvakanaka free and fair election ndo inokwanisa kuti tibvise president wedu aripa otherwise vakaramba vachikontrola ivo maelections aya hazvimbobva zvakachinja zanu PF icharamba ichitonga ndofunga tine vhidhiyo iri kumbotendera tendera yava munangwagwa vachitaura kuchiredzo kuti zanu PF ichatonga kusvika yaneta ichigotonga chete and tichangobva ichitonga saka iyo UN ndiyo ngaione zvekuita nezvikuitika muzimbabwe izvozvizvo
aiwa mukoma maita basa rambai muchititsigira nechirongwa muchifambisa shoko kune hama neshamwari tinotenda zvikuru tichakupa imwe mukana kwanhasi regai timonzwa vamwe vateereri Chris unemwe muteereri
yes Jonga I have Wence from Uganda Wence hello Oh, sorry. I think the line just went dead there, Jonga.
Asiti na mkoma Bernard variku Botswana. Mkoma Bernard magadi ugaberoni.
Ndiriko magadi ya ndiriko Francis Town.
Oh, Francis Town. Iri say Francis Town.
Francis Town kuri nani zako. Kungo tanansi kasewa wano asiri kumpako avo.
Ndijo jo. Tinuna utu kumusha uku mazua peranu kushika zuara nasi. Kwangu chungu itika nyadzi kuratidzira kuramwa mabasa na zvimwe zvakadaro. Tomboti mukoma Bernard vanga vari kumusha matano hapa maitorawo nasi.
Ini taitanga ndiri kumusha ndinenge ndichipinda mukuratidzira imomo. Nekuti nyange tiri kuno ndinenge ndichitsigira zviri kuitika ikoko nekuti kugara kuno kwatiri kuita hatisi kumusha nekuti tiri kugara upenyu hwakaomarara kwazvo todzingirwa nemapurisa ekuno tichidiwa tezva. Asi tinenge tichine tishozvo kuti tigari tiri kumusha kwedu. Ndiyo tiri vari kumusha iwo ngavarambe vachiendeka tinenge tichivatsigira tiri kuno nesapoti yatinenge tichivapawo tiri kuno.
Ko vamwe vari kuti vari kudiaspora muri kungopeshedzera vari kumusha kuti aiwa rova chekumatsenga nzungu nzvenga ita so asi imi musina chibhagira chiri kusvikirai munoti.
Zvinongofanana nekuti kana paine basa riri kuitwa tinoita mushandira pamwe asi havasi vese vanobata basa iroro. Vamwe vanopa mazano vamwe vanotsigira vari kumashure tinoita mabasa akasiyana siyana ikoko kwacho ikoko hurumende yacho iripo iyoyo haisi iri kupinda mugwawa iyi ichirova vanhu asi vari kungotumawo mapurisa iwanenge vakagara mudhorofi.
Aiwa maita basa mukoma Bernard shoko ndiro ratakupai. Taurirai hama neshamwari kuti chitatu choga choga nenguva dza8 taakusangana padandaro relive talk diaspora pastudio 7 isunungukai kupinda mutorongwa.
Ndinotenda mukoma Blessing murambe muchitifonera panhamba idzodzi.
Aiwa maita basa. Nhasi bhutsu dzaBlessing dzakapfekwa naJonga asi zvisinei shoko ndichamusvitsawo zvakare.
Zvakanaka ingo.
Maita basa. Chris une mumwe muteereri.
Yevo Jonga ngilo Steven. Steven use South Africa kunjani?
Right man kunjani Gibbs?
Ngiyaphila mina uChris Gande.
Oh Chris Gande kunjani?
Hayi ngiyaphila mina linjani le?
Bang right man.
Ye kunjani khona ngapha eSouth Africa lamhlanje?
Hayi eSouth Africa ku right man.
Okay, hayi ungangena kuhlelo usiphe imbono yakho.
Angisizwa kahle i-live talk man kuyikho ngiqale uvulela i-radio manje man.
Oh lamhlanje silohlelo olutsha lapho sikhuluma labantu abafana lawe abangaphandle kwelizwe. Sisizwa nje imbono yenu ikakhulu lezi nsuku lapho esibhekane lodubo lokutshengisela lokunye kule mbiko esithola lapha evela ekhaya abantu besithi abantu abafana lani liyatshotshozela likhatshana khona ngapho licatshile ligubuzele ngoba akula ukulutholayo kodwa ekhaya bayatholakala nge-tear gas bayabotshwa bayatshaywa. Uthini wena ngakhono?
Okay, abantu kufanele bangangeneli lesi strike lesiyana ngoba bazolimala mahala ngoba angithi uyakwazi ukuthi last abantu batoyitoyile lapha e-Bed Bridge bathi izinto aziphumi abanye babotsha balimala abantu aku-change next lapha abantu basiphethele isikhathi wazi abantu bafanele ukuthi babayime lo mgabe akhale afe. Angithi wangizwa?
Ye kodwa ke hayi siyacela ukuthi emoyeni lapha asitshotshozele ukuthi umuntu afe. Hayi asifuni ukuthi sibe le singathi thina lecala lokuthi sibe kwecala lokuthi thina ithe sitshotshozela khona lokho singakhuluma nje okunye kodwa hayi lokho hayi
sorry ke ngibe ngithi abayeke lokho ngoba kuyafana abantu bazobotshwa mahala kufanele ukuthi bayime kangani bayeke lento le bayenzayo la.
Bame nje bathiye kusenzakala okwenzakalayo kungela msebenzi kungelani babukele kuphela.
Akuyafana ngoba bazolimazwa abantu ngoba kuyafana even bangathi bayitoyitoya akula into ezophuma lapha.
Hayi sibongile ngokusipha imbono yakho kodwa ke ungadinwa uhlale usifonela lapha
wazi ngicela udlulisa omunye umlayezo man ngive ngise Mozambique last man kunabanye abafana ngive ngibotshwe nabo le sibotshwe yiri namo. Ngive ngithi maybe sihlobo zabo maybe silalele la kunabantu abaninzi ngoba sibe siye Mozambique le last month safika saboswa ngirinamo balithatha baliyo bolo li trainer ngale bali base bamanje mina ngibalekile manje
haw o manje umbiko ufuna ukwethula ngwani
angibe nyinyi kuthi abanye mama ye Mozambique bahlanganiphile nje
okay hayi kuzwakele sibongile
okay sha
Hey, Jonga, this is very interesting coming from this gentleman here. Mm-hmm. He says he would like to warn all Zimbabweans going to Mozambique because when he was in Mozambique last week, he got, I don't know whether arrested or abducted would be mm-hmm. the right word, by RENAMO, and he was forced to go into military training.
Okay.
But he says he managed to escape, but there are some Zimbabweans still there. So he's warning the Zimbabweans there.
That's a word of advice to Zimbabweans traveling to Mozambique. Mm. Well, that's unconfirmed from the Mozambican authorities, but just for Zimbabweans' safety, you have to be careful. Mm-hmm. Chris, we have Pastor Richard Sabvute of Zayoja Church, who is based here in Frederick, Maryland. Welcome to Studio 7 Live Talk, Pastor Sabvute.
Very much for your welcome.
Yes, I earlier hinted on our earlier interview today. I said we are going to discuss about issues concerning Zimbabwe at the moment, be they social or political. And from what you said that things are not okay. Even the Bible says that there will be a time for citizens to rise. May you continue with that, Pastor Sabvute?
Oh, okay. Thank you very much. I just wanted to explain some things that the Bible spoke about. Some of the things were spoken by Jesus 2,000 years ago. I don't know. I know many people don't believe in the Bible. I know many people read the Bible, but they don't understand the knowledge and the wisdom behind the Bible. The Bible is a very simple book if you want to study it. You find out that there are things that were said in the Bible that are happening every day in our lives, but people question why or where they are coming from. But these things were already spoken 2,000 years ago by Jesus. So I see people panicking. I see people questioning. I see people having doubts and thinking, what is this? What is this? Well, let me say to every Zimbabwean or whosoever is listening to me, the Bible prophesied 2,000 years ago that kingdom shall rise against kingdom. Brothers shall be enemies. Things shall not be okay, as the Bible says. And I really believe that this is the moment when things are not okay. And let me say to you, the Bible is very clear. Things are not going to be okay as we continue, because that's what the Bible says. And above all, the Bible is God's word. And when God says something about a nation, about the people, about individuals, God does not lie. Let me give an example. If you turn with me the book of Matthew 24, there are some words there that I wanted to just read, but I don't know whether I've got time to do that, but I'll just paraphrase as we continue with our subject.
Yes, you can just paraphrase because we have a listener who is also waiting to get into the program.
Okay, now it says, by paraphrase, take heed that no one should deceive you. For many will come in my name saying, I am the Christ, I am the Christ. And again, the Bible says you will hear about wars and rumors of wars. And these things must come to pass. Now, the situation in Zimbabwe, it's not unique. It's not different. Look at all the world where we are in. Look at America. There is no peace here. Go look at Israel. Look at Middle East. Look at Europe. Mm. There is no country at peace at the moment because peace comes from God. We humans, we cannot manufacture peace.
Thank you so much, Pastor Sabvute. Stay on the line. Let me just take a caller. Vasinyoro Magadi.
Ndino fara ndijonga wena.
Ndijonga kandemiri muri South Africa.
ndiri ku South Africa.
Kuri sei ku South Africa vasinyoro.
Ah, nasi kuri kutonhorera zvishoma. Haya uya nguva yekutsvaiya manje ka.
Kwakuda kudziya.
Kwakuda kubvokodziya dai kukangona yawo gori rino.
Ayo hanzi mukwidzwa unoshura materu saka kupisa iko kune kuchiratidza kuchikuchanaya mukupera kwegoro.
Ayo atinga kudzi mwari zvikuru.
Zvakanaka
jonga ndiri kuda kutaura nenyaya yenhingiyo. Wa mwe vari kugununa vashiti vari kunze kweZimbabwe makupeshedzera vamwe vachikwa no hakusirizwa hazvisirizwa hasiwo maitiro atingaita ende hatina kwatingaende kana tikaita saizvo tikatarisa tisati tatanga kuita mademonstrations muZimbabwe kuno kunze tanga tichitombomira mirawo tichienda mumaembassies tichienda mumadaro munzvimbo dzakadaro tichienda kuedza kunoratidzira kuti zviri kumusha hazvina kunaka uye tikatorazve nguva yekutanga yatakasimuka kubva kudzimba kubva mumusha harina kunge riri basa riri nyore vamwe vaipira nemumvura umwe havana kukwanisa kusvika kuna nasouth africa kana kuna nabotswana kwavaida kuenda nokuda kwokuti kwakanga kwaita kumbunyikidzwa kukushaya kuti kozvino tikagara vana ndinovapei iye zvino tikatarira jonga muriko kuna naamerica nesu tiri kuna kusouth africa kutarira rukesheni kwautinobva kumarukesheni uko hatijambe dzimba mbiri kana nhatu tisati taona kuti uyu ari kudiaspora apa pane mwana ari kudiaspora apa pana chi tisiri kutosapotawo tiri kutorwa hondo yavari kurwa iyoyo ngatirambei takashinga zvichachinja chete
aiwa mashoko akanaka
ya saka ngavarege kudzoserana mumasure kuti tiri kungofa tega kuno kana tiri kungofa tega nokuda kwokuti mapurisa zviri kunhu zviri kungoitwa nevanhu vasinganzwisisi asi vakaronga mutemo zvafanana nekutaura kwaaita mumutauri manheru wamakati ndiani kwanza aniko uyo aigara mumbare akambopisa chaizvo mumbare umo
anotaura
kuti isu hatina hasha hatirove vanhu hatidii ndo zvinochitende zvoita vatungamiri vedu vanonga vachitaura pamhepo vachiti aiwa isu tiri kuda rugare tiri kuda chii nerweseri voenda kunombunyikidza zviri kungoitirwa vanhu vasinganzwisise asi varivo vakanyora constitution vakati constitution ndo yaakushanda muZimbabwe but havatevedzere zveconstitution yayo saka ihondo kwese iko kunowo takambosangana nadzo hondo dzenhingi dzekurwiswa tichinzi dzokerai kumisha yenyu vamwe vakatofa vamwe iyo zvikuno vanhu vari kufira pasi pemavhupu achiedza kuti ndoshingirira ndiona uchikutumira munin'ina ari kumusha ndiona uchikutumira mai vari kumusha saka tiri muhondo tese musatiningirite tiri kukutsigirai nenzira iyoyowo imiisimudzirewo zvamuri kuitawo nenzira yakadaro
aiwa maita basa vasinyoro thank you so much
ndatenda ndatenda mukanya iwe
aiwa ndizvozvo Chris what Mr. Sinyoro is saying is that before even people back home started demonstrating almost every day like what's happening now people in the diaspora were demonstrating. He gave an example of him and others in South Africa going to demonstrate at embassies. And also, we know in UK, there's that organization role. They used to go and demonstrate at the embassy. And even here, people go and demonstrate. So he's saying it's the trend that's sweeping the country now, like what Pastor Sabvute is just saying, that in the Bible, it says, there shall come a time when people rise against each other. Mm-hmm. And that is what's happening. But he said, it will come to pass. I think you have a caller.
Yes.
Sabvute Rambaye Nyimakabata.
Okay, so we have Andrew. Andrew Zaba, how are you?
Nyapila, Baba Dinjani.
Siapila, Gunjani, Mnumzani.
Ay, Nyapila. Chris Kanda.
Yeah, Chris Kanda.
Senjalo ukukhuluma lo kids.
Oh yeah, hayi sesilolu hlelo lutsha silapha every Wednesday ngolwesithathu.
Okay. Yeah,
hayi ufonunga.
Yalo ngempela uhlelo lolu luhle kakhulu kodwa ke bezama ukuadvisa asifanani asiboni ngasolinye. Ukuba kudiaspora kusike ukuzithandela.
Bamba kancane zaba sicela ukuthi ungani uyehlisa ivolume radio yakho.
Sengiyehlisile baba.
Usuyirijusile. Okay, uyangaqhubekela phambili.
Yebo Khande, obona inyoni kayichayanga. Oyichayileyo kayidlanga. Kodwa idliwa ngabangayichayanga. Okuyikuthi izini wona ama-guerrillas alwimpi bakhona abasale empini babeyifuna ukudla ama-fruits eZimbabwe kodwa abadlanga lutho
kodwa bayiba bayenza wena lo okhuluma okhululekileyo yenza konke lamhla kungenxa yabantu abangalidlanga amafruits aleli lizwe. So bengithi ngikorrekthe labo abatsho njalo, siyabasupporta abantu abasekhaya uba ngabe kayisithi esilapha ngabe sokufiwe. That's why sibe lempi enkulu ukuthi laba abantu abasivalela amabhoda kuliwe labo kakhulu, ngoba bayenza labana abantu abasekhaya bengabi le balance. Baza kulwa njani belambile? Bona abalweli benkululeko babengalwa bengaphekelwa ipapa yini yezakhamuzi? Umbuzo lo kulabo bantu abatsho njalo. Yiko abakhululeka abantu lathi esingaphandle kwelizwe, siyalwa yimpi enkulu ngaphandle kwethu. Labana abantu kabalamandla labana.
Ah, okay, hayi kuyozwakala. Hayi, siyathemba bayizwa inkulumo yakho. Njalo siyacela ukubana uhlale usithinta ukuthi ungene kuhle.
Yebo, kanti ngiyabonga baba.
Hayi, sibongile kakhulu Jonga.
Tine umwe mutereri vane chinanga vari ku Mozambique. Aiwa, nhasi tiri kufara zvikuru. Vatereri vari kufona kubva munyika dzakasiyana siyana. Vane chinanga muri ku Mozambique, tipindai mudariro.
Ya, maswera sei kwamuri ikoko?
Aiwa, taswera isu.
Ya, tinotenda nokupinda muchirongo kwataita zuva ranhasi.
Ndizvozvo, kana muine